vachitaura nhasi kumarongora mudunhu remashonal and west apo vanga vachikumikidza mugwagwa uyu vamunangagwa vati kuvandudzwa kwemigwagwa kunoita kuti munyika muve nebudiriro uye kuchapawo vedzimotokari vekune dzimwe nyika vade kupfuura nemuzimbabwe izvo zvinounza mari munyika.
This will go a long way in enhancing access to international markets anchored on effective connectivity with major ports of entry, the East African Community, to commerce. Zureva Kutro, they didn't get enough of it. But at the RRC, they will find it easier. Kuvuya nokunova chinda kubeina isu kachida kusazuri kumusoro zvinoenda Dar es Salaam.
Vamunangagwa vatiwo ukama hwezimbabwe nejapani huri kuramba huchisimba zvekuti japani iri kupawo zvizvarwa zvemuzimbabwe mukana wekunodzidza kujapani zvidzidzo zvescience netechnology.
I would like to inform you that Japan has given Zimbabwe specialized scholarship in science and technology. When those guys finish their science and technology studies in Japan,
vamunangagwa vatora mukana uyu wanhasi kumanikidza vose vanga vari pachiitiko chanhasi kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti vanhu vagare vakangwarira chirwere ichi.
Mese muri pano kunze kwevakabayiwa, vasati vabayiwa hamubvi pano musati mabayiwa. Motodhukwa mozoenda kumba mabayo. Zvinobatsira upenyu hwenyu, zvinobatsira kuti tiwane mukati memiri yedu masimba okurwisa chirwere. Saka ini ndakabayiwa, Vice President wangu akabayiwa, Minister of Defense vana mauto vaida vachirwisa chirwere ichi namauto avo but vakabayiwa. Saka hatibayiwewo nesuwo.
Vanhu vakawanda vabva vaenda panzvimbo yanga ichibayiwa vanhu nhomba kuti vabayiwewo nhomba iyi. Vachitaurawo pachiitiko ichi, mumiriri wejapan muzimbabwe vasatoshi tanaka vati vakaona zvakakosha kuyamura kugadziriswa kwemugwagwa uyu nekuti waiita njodzi dzakawanda. Vatanaka vatiwo mugwagwa uyu unoda kugara uchigadziriswa nguva nenguva kuitira kuti ugare wakanaka.
Is to ensure that this road is maintained well so that it remains its high quality and safety.
Chakakosha ndechekuti mugwagwa uyu ugare uchigadziriswa kuti urambe wakanaka uye usingakonzerese njodzi dzemumigwagwa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti kugadzirwa kuri kuitwa migwagwa munyika kuri pasi zvikuru kana zvichienzaniswa nemari dzemitero dziri kubhadharwa nevanhu nemakambani, vachiti mari iri kubiwa nevakuru vebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA.
Inyaya iri pachena yekuti vana veZimbabwe vanoshandisa dzimota vanoshanda marodhi vanobhadhara mitero ichitorwa neZINARA. ZINARA ibazi rehurumende rinotora mari mwedzi nemwedzi. Saka vana veZimbabwe vanotora zvinhu mari dzavo dziri kuendeti dzavari kubudisa mwedzine mwedzi dzavari kubvisa
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta vamwe vakuru vakuru muZinara pamusoro pekubiwa kwemari dzemitero. Nyanzvi munyaya dzemigwagwa dzinoti kuvakwa nekuvandudzwa kwemigwagwa yeNorth South Corridor kuchaita kuti pave nekufamba kuri nyore kuvanhu vanenge vachiita zvemabhizinisi pakati penyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community, nyika dziri kuCommon Market for Eastern and Southern Africa nenyika dziri kumabvazuva kweAfrica kana kuti East African State. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.